maonero angu kuratidzira handiko kupedza dambudziko. Dambudziko pedza pedza rinopedzwa nokutaurirana. Mukana wokutaurirana uripo, uye bato reDC nderimwe remaplayers akakumbirwa nemutungamiri wenyika kuti uyai tigare pasi tionesane. Havana kumboti vanoda kuti vandoratidzira ratidzira henyu, kunyange zvirimo muconstitution zvokuratidzira. Bati chokwadi ndechokuti handizvo zvinopedza dambudziko ratinenge tinaro sevanhu vatema uye semazimbabweni.
Vamafumi,
chokutanga ndechekuti kuratidzira zvinhu zviripo mubindiro remutemo section 59. Kuratidzira kunobetsera zvikuru nokuti tiri kuona kuti mutongi aripo iko zvino akapinda muutongi hwake after vanhu varatidzira vachigunun'una nekushushikana nekupwanya nyika kwanga kwakuita vanonzi vaMugabe. Iko zvino ivo vava kufamba nemo nemo maifambwa navaMugabe, vava kufamba nemo nemo mekurakasha nyika, kuparadza upfumi, kushaisa mabasa, kushungurudza ruzhinji rweZimbabwe. Vanhu voshayiwa vodya vota zvokunonga nhoko dzezvironda, takunonga mhodzi nemuromo. Hapachina chinofadza munyika. Saka kana zvinhu zvasvika pakadaro, tinofanirwa kuratidzira. Hurukuro yavari kutaura vaporusindazi, vari kutaura hurukuro yakadamwa zvipururu zvemasangano akasiyana-siyana anoenza anana muteki anova iye anovesa. Handizivi kuti pati yake ndiye zvivezwa here. Zvino isu hatinganotauri nevanhu vanoveza. Tiri bato rinotungamirwa navachamisa rinova neseriousness yekuti takanyorera tsamba kuZANU PF kugara nemutungamiri weZANU PF kuti vauye tigare pasi titaurirane.
Todzoka kwamuri vaporusingazi vanopikisa vari kuchema-chemawo kuti vamwe vakukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane ndevakarwawo nderusununguko vari kuti vanogona kutora pfuti zvakare kana vanopikisa ava vakaratidzira vachiti vari kutsigirwa nevegunza.
Handina kwandakambozvinzwa pakanyatsokumira sematauriro avaita. Asi ngatimbotanga tadzokorera pane kutanga kutaura kwavaita. Vari kuti mutungamiri wedu wenyika izvozvi purezidendi Edi Mnangagwa vakapinda pachigaro nokuratidzira, kwete havana kupinda pachigaro nokuratidzira, vakapinda pachigaro zviri paconstitution nokuvhoterwa.
Vakapinda nedemonstration yakaitika tairipo uripo pademonstration yacho.
Demonstration yemuna November nedemonstration dziri kuda kuitwa nebato reMDC zvakasiyana.
Aiwa, demo idemo kurogo siyana sei, haungati mwana akasiyana nemwana.
Mademo ane chinangwa, pane demonstration yokuenda musipwanya zvemuna November zvemakazviona kuti zvava zviri smart. Hapana wakambotsvaga dududza pashopu yeumwe munhu kana kurova doko kana.
Aiwa, kwaakapwanya shopu yemu akapwanya shopu mademonstration yedu atosvika hatina kana shopu yatopwanya. Tinofamba zvakanaka yese tichiimba tichifara tichitaridzira zvatinenge tichida kutaridza.
Vamafume, chiregai nditokunyeurirai. Imi kunyange muri musimi muri kutonga, asi blame yeikonomi yaakutopuwa kwamuri kuti ndimuri kuhondonga, ndimukohonzeri.
Isu takabhadhara 500 million kukambani inogadzira zvemakuva tichiti tiri kutenga fertilizer.
Umbova
hausatiwa zvakataurwa muparamende, vanhu vachitaura muparamende vanenge vakapa mhiko
anotoorwa zvekuti ndizvo here kana zvazongovazvirizvo takagona kukomenda ka. Ngatimbotaurai nyaya yaingogara ingori mudariro nyaya yemasanctions. Vaimbopuwa mukana wokumbonza pamwe havana havo mhosva pazviri, but mukatari saka ndo vari kutomhanya iye zvino vachiti rambai makamawedzera. Muri kuona vamwe takaona vachimwatii kuchitungidza uko. Handizvo nyaya dzautaurwa zvotinongospekuletawo kuti vaitoti saka puresha.
Vamafumi, pindirai tinzwa.
Vanhu ava vaita kuuraya nyika nekudya nekukara nekusagona kutonga. Munhu wese ari kuzviona pajekerere nyaya yekuti masanctions hakuchina achaiterera, nokuti haazi masanctions ari kuba mari, haazi masanctions ari kudya arikuita kuti magere atauya kutsadza kutonga neuori wakazara muhurumende yavo. Iko zvino vana minista chai chai wavakatosunga akaenda kujere nenyaya yekuba seasvikirwa.
Todzoka kwamuri vaporusingazi, vamwe vari kuti kavaporusingazi chimwe chinoita kuti muzvirango zvidzotemberwe vamwe vakuru mubato inyaya yekutyora kodzero dzevanhu, vachiti vanhu vamwe vari kuti vari kupambwa, vamwe vachiti vakafira mberi.
Idiwo se nhengo yezanupiefu kana chokwadi chiripo chokuti kodzero dzevanhu dziri kutorwa, handisati ndaona ane umbowo kutorwa kwairi kuita. Ndiri kuona sokuti hurumende iyeyi ndo hurumende manje inouya ichitsigira kodzero yevanhu. Hazvisati zvakamboitika, paitika improvement chaizvo vaifanira kutoitenda. Paitika improvement vaii ndakakurisa panyaya dzekodzero dzevanhu.
Nyaya iri kuvaneta vapo usingazi nyaya yekununga nhema. Mavhidhiyo iko zvino zvasiyana nakudhara kwavairova vanhu. Mapurisa ari kupinda achirova vanhu muzvitoro. Vanhu vari kurohwa vachifamba murodhi chembere, dziri kurohwa kushaya dzarabada dzakaita sedzafa. Vanhu vakashudzwa vakashayika. Iko zvino tine vanhu vari kuabdaktwa usiku nesikati vachifamba.